tezvese mushoko rako ndikatipisa ndakavhuma kuitisa ndaiti tiririsiu pawaipfula pamafia ndaikaya tiripo ndokuzoziva ndiri ketenraiza ndairidza pekutanga muridzi wemoyo asipo ndanga ndakasacrifisa kukupa moyo ndanga ndakainvesta ndichiti uri ruva remoyo ndanga ndakasacrifisa kukupa moyo ndanga ndakainvesta ndichiti uri ruva remoyo chelete mari yakaenda newe chelete chelete mari yakaenda nemunhu chelete chelete mari yakaenda newe chelete chelete mari yakaenda nemunhu uzomukumbula ngaseko uzomucabanga ngaseko uthando ngamnika mapepe wangibulalukwete she knows that I love you zvekudaro wakandiitira chipambi zvekudaro waitodiwana namomsi zvekudaro wakandisiya nemisochi zvekudaro ndaiti tiririsiu pawaipfula pamafia ndaikaya tiripo ndokuzoziva ndiri ketenraiza ndairidza pekutanga muridzi wemoyo asipo ndanga ndakasacrifisa kukupa moyo ndanga ndakainvesta ndichiti uri ruva remoyo ndanga ndakasacrifisa kukupa moyo ndanga ndakainvesta ndichiti uri ruva remoyo chelete mari yakaenda newe chelete chelete mari yakaenda nemunhu chelete chelete mari yakaenda newe chelete chelete.